Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, gunyana 23, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoungana zvichironga kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York zvichinyunyuta nekwazvinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe. Asi imwe nhengo yezanu PF inotikuratidzira uku hakuna zvakunobatsira sezvo musangano uyu usina kunangana neZimbabwe asi kuti nyika dzose. Meya wedhorobha reBindura vari vebato reTripleC vanosungwa nekumiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuita zveutsotsi. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zviri kuungana manheru ano pamuzinda weUnited Nations muNew York muno muAmerica uko kune musangano weUnited Nations General Assembly nechinangwa chekuratidzira zvichinyunyuta nekwazvinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe nehurumende yava Emmerson Mnangagwa. Mumwe wevari kuratidzira ava vaKennedy Masie vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti kunyange hazvo vaungana nhasi ivo vamunangagwa vakatotaura kare kumusangano uyu vana veZimbabwe vari kuda kuti vatungamiri vedzimwe nyika vari kupindawo musangano uyu vanzwe kuchema kwavo kuitira kuti vatsiurewo vamunangagwa. Vaungana pamusinda weUnited Nations ava vanosanganisirawo nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri muno muAmerica neCanada. Ngatinzwei hurukuro yataita namama Sie vachitsanangura.
Vane Zimbabwe vari kuratidzira vachitoropodza zviri kuitika kuZimbabwe kunyanyanyanya kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Tinoona kuti nguva pfupi pfupi Zimbabwe yakaita maelections akaitwa kuti nesadding akanzi shame election patikaona vanhu vachitadziswa kuvhota vamwe vachizosungwa after maelections ya. Saka zvinhu zvakadai so nezvimwe ndozviri kuratidzira vana veZimbabwe vachiti aiwa. Vatungamiri vedzimwe nyika vapfuwa kuzviona ende vataurira munangagwa kuti vapfuwa kuzvimisa izvozvo.
Zvinobatsira chii kuti munge muchiratidzira vamunangagwa vakatotaura kare kuUnited Nations?
Kuratidzira uku kwagara tichingoratidzira gore negore. Vamunangagwa kuvapo nekusavapo handione senge zvingava zvinhu zvakakosha sterek because izvi zvatikuratidzira ndezvokuti dzimwe nyika kana kuti vamwe vatungamiri venyika nevo veUnited Nations vaona kuti aiwa vane veZimbabwe vari kuchema ende vari kutoropodza iwa munangagwa vacho. Tinoziva kuti panguva pfupi tanga vari kunoku vakaenda vakanomira pamberi peUnited Nations vachinyepera vanhu vachiti kuZimbabwe kune kodzero ende vari kuchengetedza kodzero ende uyezve maelections anga ari free and fair. Zvinova izvozvo kuti nango vabva havo vanhu veZimbabwe vari kuti aiwa ivo vatungamiri venyika nevatungamiri veUnited Nations varipo onaiwo zvati kuchema nazvo.
Mataura imi kuti akaga kekutanga kunge vana veZimbabwe vachiratidzira kuunga kana kuti kumusangano weUnited Nations uyu. Pane zvazviri kubatsira here kana akasiri kekutanga? Pane zviri kushanduka here mushure mekunge vana veZimbabwe varatidzira?
Ya, kushanduka zviripo nekuti tikuona vamwe vatungamiri dzimwe nyika vachiona kuti aiwa vana veZimbabwe vari kunyanyochema sitereki. Tinoona kuti sadik iyo yakatozotaurawo zvekare panguva pfupi iyoyo ichitaura kuti aiwa maelections yemuZimbabwe angasinomira zvakanaka. Izvo zvatinoona kuti zvinova zvinhu zvakakonzereswa nekuratidzira kuruita vana veZimbabwe mune dzimbo nyika dzakasiyana siyana kusanganisira ipapo paUnited Nations ipapo. Saka tinoona senge kuratidzira ikokoko kunoita kuti at least vamunangango vazvione kuti aiwa nango vava vachifamba chinyepera vanhu kuti zvinhu zvakanaka kuZimbabwe. Ivo vana vacho vari kugara mu nyika dzakaita seAmerica nedzimwe nyika vari kuchema ende vari kutsoropodza hurumende ende varoda kuti ivo vamunangango nehurumende yavo vakoshese kodzero dzevanhu.
Vanga vari vaKennedy Masie vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu vari parunhare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Asi nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza vanove zvakare gweta vanoti danho revana veZimbabwe vari kuratidzira ava harina zvarinobatsira kuZimbabwe.
Chokutanga ndinoti kuona vana veZimbabwe vachiratidzira vari kunze zvinoratidza kusafunga kukuru kuri mukati mevanhu vanoratidzira. Nekuda kwekuti number one, gungano repasi penyika dzose rinonzi United Nations General Assembly harisi kutaura matongerwo enyika imwe chete. Saka kuratidzira kunyika iyi hakuna zvakunoshanda kunze kwekungoda kupfumurana nemanyepo kune vatorwa vasinei nemi. Chepiri, zvoratidza zvakare kuti hatina kubatana nevanopikisa nekuti nyika zhinji kashoma paunoona vanhu vanopikisa vachienda kunonyunyuta vari pamberi pegungano guru renyika ratingati United Nations. Saka zvinoreva kuti tiri kure nekudzidza kuti aiwa nyika yako inyika yako unofanira kuzvaridzira hatingaonerere mai nekuda kwemhepo. Fugidzai hanzu muvhare hapwa nyika ifambe zvakanaka.
Tiri kuona kuti varatidzira ava varatidzira vamunangagwa vakatotaura kare kumusangano uyu. Imiwo munoona sei danho iroro?
Ndozvoratidza kuti kuratidzira kwavo havana shungu navamunangagwa. Havasi kuda kuti Zimbabwe kana kuti vamunangagwa vaone kana kuti vaone zviri kuitika munyika. Varoda kungoratidzira vanhu vasinei nenyika yavo.
Asi ka tiri kuona kuti nyaya yekushungurudzwa kwevanhu nekutyorwa kwekodzero dzevanhu haisi nyaya inganzi inofanira kungotaurwa munyika chete, nekutiwo vese mwana weZimbabwe dzimwe nguva vatori kunze ivava vanenge vakatotizawo kushungurudzwa kunonzi kuri kuitika muZimbabwe.
Aiwa, kazhinji ndekuti nyaya dzematongero enyika kana dzekudzvinyirwa kwekodzero dzevanhu unotanga wadzitaura muri kudzvinyirwa macho. Unotanga wataura newanofunga kuti ndiye mudzvanyiriri wacho. Mutanga makurukurirana kana mukatarisa kuzvitonga kuzere kwenyika. Kwakaitika hondo uko neuko asi takapedza hondo yakapera nekutaurirana kuLancaster. Nyika zhinji dzinorwa dzinopedza nekutaurirana.
Vanga vari nhengo yezano PF vari gweta Dr. Masimba Mavhaza vari parunhare kuBritain neStudio 7.
The Voice of America.
Meya vedhorobha reBindura vaJacob Gwature vebato reCitizens Coalition for Change vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita utsotsi. VaGwature vari kutongwa pamwe chete navaJonathan Kapasi vanonzira mapurisa vakaita utsotsi hwekubira rimwe sangano riri kuBritain reKitchen Table Charities Trust mari inoita zviuru zvishanu zvemapaundzi ekuBritain kana kuti 5,000 pounds mushure mekunge ivo nekambani yavo yepamhodzi Rainbow Network in Zimbabwe vati vanokwanisa kuchera bohol, asi vanonzi mushure mekuisirwa mari iyi mubhanga mavo havana kuzochera bohol iri uye havana kudzoserawo mari iyi. Mhosva iyi inonzi yakaparwa makore maviri adarika. Tabata Gweta riri kumirira vaGwature vaNST Jena kuti tinzwe mafambiro aita nyaya iyi mudare nhasi.
Izvezvi vanhu vanozodzoka kukotu musa 26 Tuesday next week. Ndo pavachazopuwa mukana wekuti vaite application yebail. Vati vakasungwa nezuro vavuda kupinda mufuzereya vaida ku Committee achazonge achishanda nekanzu.
Zvikonzero zvipi zvakaita kuti vange vachisungwa?
Pane maactivities andofunga aitomboitika but otherwise atikani zvakanyatsopfika zvizere basiri zviri kuindira nebasa ravo ravaita remacommunity development avaita.
Saka pavamiswa mudare nhasi nyaya yavanga vachipomerwa kana kuti mhosva yavapomerwa nayo mudare ndeyei?
Ingori mhosva yekuti vanhu varikuda kutaura kuti vakaita fraud here yekuti project haina kuzofanaka here haina kuzonyatsonanga nechinangwa chacho but otherwise chiri nyaya yekufunga s yose yatiri kuongorora angopinda nesirimani hapana zvati zvaita zvabuda.
Ivo vagwatsure vari kuti nenyaya iyoyi
vari kungotaura tikati takachena aingopavarenza vaeuda remacommunity ese development edu I think maybe vakanga vakutopinda mumachemba savo vazvisunga pachezvavo
vari kunzi vakapara mhosva iriini
zvaani makore anosvika 2 years zvanga zvaitika
saka ari kunzi mumhangari ndiani panyaya iyoyi
pane mumhangari anengazvinzi ari kuunited kingdom but ari kunzi anenge aita se akasenda nhumwe kunoku kana takapa matsamba ekuti ari kupaya nhumwe yavepo saka tisatawana umbo hwese.
Gweta riri kumirira meya webhindu rava Jacob Gwature vaErnest Jena vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutauriri webato reCCC vaPromise Nkwananzi vanoti kusungwa kwavaGwature urongwa hwehurumende hwekushungurudza nhengo dzebato ravo dziri muzvigaro zvakasiyana-siyana.
Hongu vaGwature vakasungwa nezuro vakanga vachida kutobiwa vakamira semurume vakatiza vakaenda maofisi ecouncil kwa vakazotogwa nemapurisa vakaendeswa kuti toksi vakazotogwa nemota vakaendwa navo kuHarare kunova ndivo kwavari izvozvi kwavakavharirwa.
Chikonzero chipi chakaita kuti vaGwature vange vachisungwa?
Vari kunzi pane mari yavakatora asi tinoziva kuti izvozvi zvechokwadi zvamaona mameya edu ari kusungwa, madeputy meya edu ari kusungwa, macouncillors edu ari kusungwa, mamps edu ari kusungwa nyika yese jikelele. Saka tiri kufungidzira kuti ndizvo zviri kuitika vaGwature vasungirwa kuti sei vakasarudzwa nevanhu kuita meya. Tinoda kuti vadzokere kubasa kwavo, havana mhosva, vakamirirwa nemarezidensi kuti vagadzirise matambudziko akatarisana nebhinduro.
Sebato muri kutambira sei kusungwa-sungwa kuri kuitwa nhengo dzenyu tichiona kuti zviri kuitikawo kana kuma member of parliament nevamwe vatsigiri vebato renyu?
Izvi zvekusungwa kwenhengo dzedu dzekanzuru dzeparamende mameya nemadeputy meya chinongova chirongwa chezanu pf chekuramba kuremekedza zvido zvevanhu secontinuation yeprocess yekuramba kuremekedza zvido zvevanhu. Vamunangagwa vakadyiwa election havachamika vakaramba kubva mamps nemacouncillors edu akahwina vari kusungwa kumwe kwacho vari kuzama kuti vabvise mamps edu kuti awane 2/3 yekuzochinja bumbiro remutemo kuti aite zvaanoda nenyika. The same kumacouncils kuri kubviswa mameya edu vachityisidzirwa vachida kuisa vanhu vavo kuti vaite mameya nekuisa vanhu vavo kuti vaite machairpersons emacommittees. Zviri kuitika nyika yese izvi zviri kuitika zvingoratidza kuti vamunangagwa havaremekedzi zvido zvevana vezimbabwe. Pese pasarudzwa munhu weCCC anofanira kuti asungwe kana kuti apomerwe mhosva kana kuti adii nechinhau yekuti anenge asarudzwa nevanhu. Saka zvinoratidza kuti vamunangagwa havana democracy at heart vari kuda kubvisa vanhu vedu vakasarudzwa vachiisa vanhu vavo zviri pamutemo.
Vanga vari mutauriri webato reCCC vaPromise Nkwananzi vari parunare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamwe nezanu PF panyaya iyi. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri webato relead Muzvare Linda Masarira. Muzvare Masarira vachange vari kutaura nesu maonero avo emusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa muNew York parizvino. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti muri kuona sei mazwi akataurwa iwo nemutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa pamusoro pekukosha kwakaita kuti madzimai vawanikwewo vakawanda pamisangano yakadai.
Maonero andinoita ndekuti vatungamiriri venyika madzimai mashoma zvikuru pasi rose. Chinhu chinoshungurudza zvikuru takatarisawo zvakare kuti madzimai ndiwo akawanda kupfuura vanhurume pasi rose. Zvinoratidza kuti isu pachedu madzimai tine patiri kutotadzawo pasi rose kuti gore kunosimudzirana samadzimai tichiwana zvigaro izvozvo zvapamusorosoro kuti tiwaneko takawanda pamusangano yakaita sekudunga. Ndichitaura zvakare ndakatarisa mashoko akataurwa navaRamaphosa. Vanenge vari kutaura havo vachirova imbwi vakaviga mupini nokuti ivo havatorina kana mutevedzeri wechidzimai mukati menyika yavo. Zvakare zvinoita kuti madzimai ashomeke kumisangano yakadaro. Tichitarisa muno muZimbabwe chaimo hatina mutevedzeri wemutungamiri wenyika ari mudzimai. Zviri zvinhu zvinotosuwisa zvikuru nekuti bumbiro redu remutemo rinotaura zvakadzama nenyaya yekuenzaniswa kwemunhukadzi nemunhurume kune zvematongerwo enyika. Saka tine chitsvambe chikurusa semadzimai kuti tigone kunodzidzisawo madzimai ari pasi kuti vadzidze nekuziva ukoshwa hwekuvhotera vanhukadzi kuti tigonewo simudzira raramo ravakadzi pasi rose, kwete muAfrica chote kana muZimbabwe chete, asi kuti madzimai tigogona kuziva ukosho hwekuti tiwane vakadzi vari pamberi vachitungamirira kuti vagadzirise patambudziko nhambo nedzudzo zvinosangana nevanhukadzi pasi rose.
Takaona zvakare vaimbova mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki vachitaura nepenyuro yeSABC iko kuno kuunga vachikurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataurirane nemapato anopikisa vari kuwanikwa ivo vachipikisa zvakabuda musarudzo kuitira kuti muZimbabwe muwanikwe imo vanhu vachiyanana. Munoona izvi zvichizoitika here?
Kumaonero angu nemaziviro andakaita mutungamiri wenyika vaEmerson Dambudzo Mnangagwa, munhu akasununguka zvikuru ari kutaura zvakare nemapato anopikisa. Tichitarisa pakapera sarudzo muna 2018 vakagadzira chirongwa chinonzi Polad kuti vataure nevanenge vaine nyunyuto uye vekumapato anopikisa vanenge vaine zvavari kuda kuvabatsira kuti vagone kutungamirira mukati menyika ino. Takaonawo zvakare vamwe vachiramba kuti vagone kunogara navo pasi vachionesana nekuyananisa zvinenge zvichinetsa. Zvakare takaona pakapera sarudzo vamunangagwa vachitaura kuti Polad iyi ichaenderera mberi. Chatinoona chiri kunetsa mukati menyika ino hundimbindoga hwekuti inini ndinofanira kutaura navo ndoga kana kuti ndinofanira kuita zvinhu zvangu ndoga. Asi kana iye ari kutungamirira atombogadzira nzira yekuti anokwanisa kutaurwa naye kuchitaurwa nyaya dziri kunetsa mukati menyika ino. Zvokwadi zvomene kana une zviri kukunetsa unotadza kuenda nei pane vamwe vatungamiri vamwe mapato uchisimudza nhunha dzako uripo zvichigadziriswa pamwe chete vanhu vachionesana kuti gore kunogadzirisa zviri kunetsa mukati menyika ino. Zvakatikoshera kuti tizive kuti nyika ino haivakwa nemunhu mumwe chete asi notovakwa nesu tose takabatana maoko tida kunogadzirisa zviri kunetsa mukati menyika yeZimbabwe kuti munhu wese agogona kunowana mukana wekubudirirawo nekuwana zvikwanisiro zvinoita kuti upenyu hwake huyendeke.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives, icho chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro nevachangobva kugadzwa sameya vechitungwiza vaLove More Maiko ava vakasarudzwa nemuvhuro svondo rino vachibva vagadzwa sameya. Tatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei kusarudzwa kwavo zvakare.
Sarudzwa kwatakaita muguta rechitungwiza nevagari vemuchitungwiza chinhu chakakosha, chinhu chatinoremekedza nekukoshesa zvikuru nekuti vakatipa vote of confidence mutungamiri wababa Nelson Chamisa nebato redu reCCC. Saka isu sevatungamiri oro vamiririri wevanhu tikupromisa kuti tichaita iya inonzi servant leadership kuti tichange tichiita basa rekuvandudza nekushandira vagari, kureva kuti zvose zvatichange tichiita tichange tichiisa vanhu nekuremekedza nekukoshesa vagari tichipusha nyaya yeservice delivery. Ndo ichange iri pamurowo wedu pakuita kwedu pamararamiro edu uona kuti service delivery yasumudzwa ionekwe kuti zvishuwa chitungwiza musha mukuru kune zvikuru zvinoitika mauri uve musha wekuti iri nzvimbo yekuti vanhu vanodada nayo nezvinenge zvichitika mairi.
Tinoona kuti aka akasike kutanga muchisarudzwa sameya vechitungwiza zvii zvamungati zvitsva zvamauya nazvo rwendo runo.
Muchaona tichange tichiita urongwa hwekuti timodernize nzvimbo yatigere through maservices atinonge tichipa kuvanhu. Muchazviona timu yatinayo timu ina vanhu vekuti vari raring to go, vada kushandira vanhu uye vachashandira vazvizvarwa zvemuchitungwiza nevagari vemuchitungwiza. Tine zvakati wandei zvatoda kuti tichinje oro zvakanangana nemaitirwo ezvinhu mukati mekanzuro yedu yechitungwiza kuti inge iri kanzuro yevanhu nekuti yakabva kuvanhu inofanira kuita zvevanhu.
Vagari vanoda kuzwa kuti zvii chaizvo zvamuchange muchiita sekanzuro nekuti tinoona kuti vane matambudziko akawanda avagara vachichema nawo meya maiko.
Tida kumeka shuwa kuti tivandudze nzvimbo yedu sekutaura kwandaita kuti service delivery yedu iimprove. Zvakafanana nenyaya yemarara tida kuti chitungwiza ive a clean city, nzvimbo inozikanwa nekunge iri nzvimbo yakashongedzeka. Marara yedu haachatakurwi kamwe chete bedzi pasvondo. Tida kuti vandudze kuti asvike mukutakurwa kaviri pasvondo. Tida kuchinja even nyaya dzeinfrastructure yedu kuti isave iri infrastructure yekare kare but iye infrastructure inofambirana nenguva. So nyaya yemaservices edu tida kuti tivandudze maservices edu ave maservices anoita kuti tibve from being a municipality tiende towards kuti tiakwaye nekuwana a city status. So zvinobudikidza chete ndokunge taita kuti tinge tichiimprova kumaservices atinopa kuvanhu. Zvinotibatsira kuti tikange takwanisa kuita izvi takuzvibvisa kana kuzvirumura kuzvibvisa kune Harare tinge tiri nzvimbo kana kuti guta rakazvimirira roga rinowana zvikwanisiro. Though tine maissues atinonge tichange tichishanda nevanhu vose maMPs edu nemamwe mastakeholders ari mukati menzvimbo ino kuti tione kuti tingarigadzise sei dambudziko iri kunyanya dambudziko remvura munzvimbo yechitungwiza. Taane makore 43 years after independence but chitungwiza doine the third largest urban population in the country but haina painoti payo apa inomirira Harare. Harare iri kutonetseka nawo, iri kukundikana, iri kuremerwawo. So tichange tichisumudza izwi redu tichikurukura nekuona kuti tichitowana sei pave nelasting solution kunyaya yemvura nekuti nyaya yemvura inofambidzana inehochekoche nenyaya yesuwa. Kuti suwa igadzirike, suwa isaite dambudziko, mvura inofanira kunge ichiwanika misine nguva. So zvinhu zvezvinhu zvatoda kuti tinge tichipusha patemu yedu ino kuti tidhile nazvo nekuti zvamufanira kunzwisisa ndechekuti chitungwiza inzvimbo ine malegacy issues akawanda. So gradually as a team tiri focused kuti tishandire vanhu nekuti takabva kuvanhu tinofanira kunge tichiita zvekuvanhu, tichange tichiita zvekuvanhu tivandudze magariro neugaro ndozvatichange tichiita kuti zvinhu zvedu zvifambe mune zvakanaka.
Pamakagadzwa sameya takanzwa muchiyambirwa navatapagwa mukuti munyori weguta reHarare vachiti kana makatadza basa vakakubvisai havasi kuzoisa acting mayor asi kuti vanoisa komiti ichafambisa basa muchitungwiza. Makatambira sei yambiro iyi?
Haiwaka, vamuguti vaitaurawo pfungwa dzavo nemaonero avo asi chatinoziva mukuitwa kwebasa rekanzuro rinoitwa tichiteedzera mutemo yenyika the national constitution which is the supreme law inotaura mararamiro nemafambisirwo anoitwa basa rekanzuro. Tine Urban Councils Act inotaura mararamiro nemafambisirwo anoitwa basa rekanzuro. Ndo zvinhu zvinova mangwaro anotigaidha mukuita kwedu basa redu.
Manzwa kune vachangobva kugadzwa sameya vechitungwiza valove more maiko vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu our lives. Munhau dzemitambo, Makundano yeCastle Lager Premier Soccer League ari kudzoka zvakare munhandare yeNational Sports Stadium mangwana mushure memwedzi mitatu achiunza mutambo mukuru pakati peCAF United neDynamos uyo unounganidza chaunga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chaunga ndicho chiri kutarisirwa munandare iyi. Mushure mekunge Dynamos iyo iri pamusha mumutambo uyu yazivisa kuti vatsigiri venhabvu vari kubhadhara madhora matatu chete kuna mutambo mukuru uyu. Mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti varida kupa vatsigiri vavo mhemberero yakanaka yekusvitsa makore makumi matanhatu kwechikwata chavo kuburikidza nekuvarerutsira kuti vakwanise kuona chikwata chavo chichitamba.
Mhemberero dzedu dze60s dzinge dzichisimuka zvine mutsindo. Tichiendawo zvakare kunotambawo kuna mavhenyu ana Gibo, ana Nyamunga, anasakubva, ana Mandava. Tinoti zvakare isusvo vana paoba tinoti zvakare vakurudziri vedu ngavateere timu yavo.
Mwedzi mitatu yapfuura Dynamos yanga ichishandisa nhandare yeBarber Field Stadium Bulawayo semusha wayo mushure mekunge National Sports Stadium yambovharwa ichigadziriswa nyaya dzemvura dzainetsa. Dynamos neCapes United dzakatambira mutambo wadzo wekutanga wemwaka uno muNational Sports Stadium umo makepekepe yakadamburwa 2-0. Dimbare nemakepekepe dziri kusangana panguva iyo Dynamos yave nemurayiridzi mutsva Genesis Mangombe uyezve ichibaka moto, asi panguva imwe cheteyo Cats United iri kuremerwa nemitambo yayo. Asi akatambira Dynamos mazuva ekare kare Laban Kandi anoti mitambo yeDynamos neCapes United haina kuti ari kutamba zvakanaka nguva yacho ndiani, asi inongoitika zvese zvese.
Pakadare papa hapana kuti timu iri kutamba zvakanaka ndeipi. Iri kutamba zvakanaka iyoyo inogona kudyiwa, isiri kutamba zvakanaka inogona kuenda pamusoro. Izvi zvaitika kwengu yakatirebe kubva tatamba yataitambawo isusu kumamid-70s.
Akambotambirawo Capes United makore mashoma apfuura Frank Nyamukuta anotiwo mitambo iyi haina chinonzi fomu pachirungu.
Edhabhi haina basa kuti muri mufomu. Even mune fomu yenyu iyoyo munogona kuuya mukaosangana nezvimwe zvekuti munoshaya kuti kuvanhu avamuka kubva vamuka rini. Vanomuka chibhebhenenge chiye chinonzi chibhebhenenge chiye.
Donald Mudadi tanakashandirwa naCaptain Frank Makarati vari kutamba zvinodakadza kuDynamos, asi William Manondo, Phineas Bamus na God knows Murwira veCapes United vanofarira kusimudza matambiro avo kuti vakwikwidze zvine mutsindo mumutambo uyu. Mudadi, Shandirwa, Makarati, Manondo pamwe naMurwira nhasi vadomwa muchikwata cheZimbabwe chine mutambo weshamwari neBotswana musi wa27 Gunyana. Mutsigiri weCapes United vatafadzwa Mangava vanoti chikwata chavo mangwana chiri kudzorera kurohwa kwachakaitwa 2-0 mumutambo wekutanga. Asi mutsigiri weDynamos vaTedious Bunu vanoti chikwata chavo chiri kukunda nekutora mapoints ese matatu akakosha muhondo yavo yekutora mukombe weleague.
Ndizise madzimbari zvapota kuti tichatira kuhwina tichatira kuti tichatora 3 points kuti tichairowa.
Ngedzi Platinum Stars ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mana nemasere mushure mekudambura ZPC Kariba 3-0 nhasi Maskati. Ngezi yave nemapoints mana pamusoro peHighlanders iyo iri kutamba mutambo wayo nehwange mukoleari mangwana. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Green Fuel 0 Simba Bora 3, Chesham 1 Cranbourne Bullets 0, FC Platinum 2 Herentals 0, Chicken Inn 1 Triangle 1, Yada 1 Bulawayo Chiefs 2. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoungana manheru ano muNew York zvichironga kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly zvichinyunyuta nekwazvinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende muZimbabwe. Asi imwe nhengo yeZANU PF inoti kuratidzira uku hakuna zvakunobatsira sezvo musangano uyu usina kunangana neZimbabwe asi kuti nenyika dzose. Meya vedhorobha reBindura vari vebato reCCC vanosungwa nekumiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuita zveutsotsi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Praxidus Jeremiah.